VaJacob Mdenda, Speaker of Parliament, takavanyorera tsamba rwava rutatu tichivaudza kuti ndozvataugwa naMatare. Takanga tisingafaniri kuvanyorera tsamba nekuti panobuda judgment vanoipuwawo nekuti vanenge vari inonzi pachirungu one of the parties in the matter before the court. Vanenge vari umumwe wevanhu vari pamberi pedare, asi nokuvaremekedza nokuvanyara taivanyorera zvetsamba tichiti ndozvabuda mucourt. Madii kuti vamiririri vevanhu, vamiririri vakange vari pasarudzo dza2018 vari pasi paPresident Advocate Nelson Chamisa vadzokere kudare vanomiririra vanhu.
Saka vakati kudii nechikumbiro chenyuchi?
Vamudhenda pachezvavo, vanditori nenyaya yekutopikisa kuti hamudzoki. Hazvitishamisi zvakare nokuti vamudhenda vanoona papozisheni yehuvice president, second vice president wenyika pasina munhu. Saka vanononhanzwa hapwa dzavamunangagwa vachishungurudza vanhu veopposition, vachishungurudza vanhu veMDC Alliance, vachishungurudza maMP akasarudzwa navanhu kuti vafadze vamunangagwa. Vamunangagwa zvimwene nerimwe zuva vanga vaita second vice president kutsiva vamuhadhi. Saka hazvitishamisi kuti vamudhenda vakuda kushandira chigaro cheu second vice president vachitswanya zvido zvavanhu, vachimbunyikidza zvido zvevanhu. Hatina chatinotarisira kubva kuna vamudhenda. Tarisiro yedu iri muvana yavanhu. Makorokoza ati ngaapinde, manesi ati ngaapinde, munhu wose pasi rose vari kuti mukomana ngaapinde.
Asika takanzwa kuti ivo varukanda vakapikisa mutongo uyu, zviri kufamba sei?
Apa chidanho chekuti vaBenjamin Rukanda vakapikisa mutongo wavaJustice Mafusire, vachiti Justice Mafusire havana kunge vatonga zvakanaka mukuona kuti vamiririri veMDC Alliance vakanga vauya muAlliance vari pasi pePDP vadzokere. Naizvozvo sekufamba kunoita nyaya mumatare, kana muchinge mabudirira kuhigh court, munhu akaisa nyaya yake kana kuti akaturira nyaya yake kusupreme court kana kuti kuconstitutional court, mutongo unenge wapiwa nehigh court unombomiswa kana kusendekwa padivi.